ngiyise mani yangu ngikambira mutongo uyo wapwa wachani zvino yembera nawo nemhosva yakapara yekuponda munhu ingati wachani semaoni angu uye netime yavapuwa yavachagara mujeri ye18 years plus dzimwe 3 dzekuti vakaponda vamwe vasina kuzofa zvavo inonyatsokodzera uye ichaita kuti vachani vagare mujeri kuti general public especially vanhu vari kumarange vapreventwe from munhu akaita sawachani mhondi zvayo yakaponda munhu kusvikira munhu afa zvinhu zvinorwadza zvinhu zvakarwadza mhuri yekwakusena isuwo sesivil society zvinhu zvakatirwadza kuti zvakaitika ndosaka takazvitaura kune kuti pane munhu akaponda mugari wemunharaunda yemumarange anonzi chani ende tatambira zvakanaka mutongo iyoyoyo
vamusarara munotambirawo sei chiitiko chaitika kudare repamusoro kwamutare
izvi zvinorakidza kuti muzimbabwe mune rule of law uyezve kuti matare edzimhosva anoshanda akazvimirira ari paega asina kwaanowana pfungwa dzimwe dzisinei nebasa ravo kana kuti anovaudza zvokuita ndinofara zvikuru kuti vamutisi vatambira mutongo uyu ndodayira kuti izvo vachakwanisawo kurumbidza matare edzimhosva emuzimbabwe nebasa guru iri raitika rinorakidza kuti matare edu emuno anokwanisa kunyatsozeya nyaya achitonga zvine mwero ari matare ane njere anotonga zviri pakati nepakati zvagava maenzaniso chechipiri chatinoda kutaura pano ndechekuti nyaya dzemapurisa anoponda vanhu hadzizi mamarange chete kana ikoko kuamerica kune nyaya hobho dziriko dzemapurisa ari kuponda vanhu kunyanya vechitema tichidzoka yedu panyaya yekumarange chiri pachena apa ndechekuti zvakaitwa nemupurisa uyu sokuziva kwangu uyezve nekuteera kwatange chiita nyaya iyi arorakidza kuti anga asina oda yabva kudenga yekuti pondai vanhu asi kuti akangoshandisa pfungwa dzake pachake iye ndokubva azviitira izvi zvakangonaka kuti zvijekeswe nokuti hurumende yezimbabwe yanga iri panguva yakaoma ichinzi iri kuita inonzi state sponsored violence
vamutisi tingaonaangandoda
kuti ndipindure pataurwa navamusarara pekuti kuamerica kune mapurisa anoponda vanhu semazimbabwens muzimbabwe munomu ndofunga zvakakosha kuti tisateedzera kuti kana kuamerica mapurisa achiponda vanhu muno muzimbabwe isusu tinofanwa kunga tiine mastandards edu ekuti mapurisa anogarisana sei neveruzhinji kuitira kuti vasaponda vanhu hatifanirwi kukopera zvinoita kuamerica kuti pamwe mapurisa anonge achiponda vanhu kana kune dzimwe nyika saka isusu tinofanirwa kunge tichiaplya mastandards edu
vamusarara ndanzwa kunge muri kuda kutaura
kana tichiita muenzaniso tichishandisa nyika yeamerica kwamuno vanhu ndiko kwamuri kutepfeka nenyu iyi zvinokonzerwa nekuti izvo america ndiyo inenge ichiti panyaya dzedhemokirasi kana dzekutengedza mutemo in the first world ndenyika iri pamberi saka kana zhinji uchienzanisa chinhu unoenzanisa nemunhu anenge ari pamberi kana kuti anenge achinzi anogonesesa saka zvinongorakidza kuti matare edu akajeka ari transparency ari kuita justice iyi ndiyo poindi guru yanga ichinetsa kana kukimberly process kana kupi kuti tine mapurisa ari kutumwa nehurumende kuponda vanhu here uyezve matare edzimhosva acho anozvifambisa sei
vamutisi tingatarisira here vamwe vakuru vakuru muchipurisa vari kunongedzwa mumhosva dzakasiyana siyana vachimiswa pamberi pematare vachitongwa sezvaitwa izvi
ndofunga semaonero angu kana zvikaitika zvakare kuti pane mumwe achaponda mumwe munhu especially kana vari vanhu vechipurisa uye evidence ikanyatsokolekta zvichionekwa kuti uyu mupurisa andingana nangana akaponda munhu zvinokwanisa kuitika kuti vanhu ava vanokwanisa kumiswa pamberi pematare vachinongedzerwa mhosva idzo dzekuponda vanhu saka zvinhu zvinofanirwa kutarisiswa kazhinji zvakakosha ndezvekuti matare aya anoda umbowo uye hunobva kumawitnesses hunobva kana mamedical affidavits kana anything chinokwanisa kuratidza kuti munhu akapara mhosva saka zvinhu zvine zvakakosha kuti vaya vaye vanenge vachiti nhingi nanhingi akapara mhosva kana kuti mupurisa wakati nawakati akapara mhosva kana kuti akaponda munhu vanofanira kunga vaine chiumbowo ihwohwu semaonero angu
vamusarara tichitarisa izvo zvaitwa nedare repamusoro zvingaita here kuti vanhu vachive nechiimbo nemapurisawo zvakare
hongu pakawe zvavo nekudzanadzana kwokuti pamwe vanhu vanenge vavachitya kuti zvongova mapurisa emhondi asi nyaya dzakadai idzi dzinowanika sekutaura kwataita kuti kune dzimwe nyika kusanganisira nekuna america dzinenge dziriko uyezvewo munotarisawo dzimwe nyaya sekuziva kwenyu mwedzi yapfuura pane mutapo wenhau akabatwa kumarange achinzi akanga anhonga dombo iro raifungidzirwa kuti ringanguva riri ngoda mapurisa akaferefeta akaenderesa nyaya kumataredzi mosva akawanikwa asina mosva zvakare. Izvi zvakarakidzawo kuti mapurisa akanga aitawo basa ravo asi vakatadza kuenderera mberi nenyaya iyi nekuti mataredzi mosva akanga awana asina mosva. Saka pakadai apa panofanira kuti pachivimbo chokuti kana munhu achisungwa nemapurisa an arrest is an opinion or a suspicion, but azvireva kuti munhu waane mosva.